Vashitaura pamusangano wekomiti yepamusoro-soro mubato ravo yeCentral Committee wakaitirwa pamuzinda weZANU-PF nezuro, vamunangagwa vakati vakakomberedzwa nematsotsi muhofisi mavo ari kuita zveuori. Vamunangagwa vakati pane vanhu vari muhofisi mavo vavasina kudoma nemazita, vavakati vari kubhadharisa vanhu mari dzechioko muhomwe kuti vemabhizimisi vanenge vachida kusangana navo vavaone. Asumwe mugari wemuHarare, Muzvare Sekai Chirundazi, vanoti vamunangagwa vanofanira kuona kuti vanhu vakadai vasungwa kana vakamira pachokwadi semutungamiriri wenyika panyaya yekurwisana neuori.
Ndiye anotofanwa kusunga mbavha dzake idzodzo dzaainadzo dziri kubhadharisa vanhu kuti vamuone ma5000 rands, kunge zvinoitwa kwana Magaya uko kuti 1-on-1 munhu uchibhadhariswa masimara unenge usina. Utori umbavha ka, zvasiyanei naMugabe zvavaita anzi Mugabe criminal, ndiye ari kuuraya nyika. Zvasiyanei nezvavari kuita izvozvo kana vachibhadharisa kuona munhu. Zvangofanana.
Mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri weMDC yavaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hove inotangira kuora kumusoro.
Vamunangagwa ndovatsotsiguruka vatinoziva muno. Murume ane mabhizinesi akawandisa, ane mari akawandisa. So timu yake yose inotedza zvaanoita iyi. Vakomana vari kuita utsotsi kutora mari kuvanhu vachida kuti kuita nyaya yematenda, nyaya yemabhizinesi, nyaya yekudondora purezidendi. Iculture yakangorerwa nayo vamunangagwa netimu yavo. Saka vanhu vakutaura iko zvino kwakusvoda nekuti vakaripotwa kuti nyaya izobudai. Pane vanhu vakataura kuti ko 6 million yataka kupai iyai kuti tiite business muno makaiisepi. So waexposwa yabuda because muna expose havana kubudisa mashoko nokuda kuti vaida kuzvibudisa, as it was after munhu aitwa chi exposed. Saka criminal hombe, tsotsi hombe ndiningi munangagwa ndio tsotsi hombe. And ii culture ndosaka kutona nhasi uno havasiri havana concern kutambura kwatiri kuita munyika muna mari ivane 6 million nemazimbari akawandisa.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti mashoko avamunangagwa aya anoratidza kuti nyika yakapambwa.
Ipapo ndopasisazivikanwe manje kuti zvorevei kana mutungamiriri wenyika achiti akakomberedzwa nematsotsi kureva kuti nyika yapambwa here, uyezve kuti chii chichaitika pamberi, mauto achadzokerazve here pane zvakamboitika panguva yapfuura zvekutora masimba nechisimba kana kuti rwendo runo zvinenge zviine mutsauko hatizivi. Zvichida musangano weZANU-PF uri kuitwa kuEsgodini wegore rega rega uchati jekeserawo veruzhinji kuti konai murambwe vamanga muchiti matsotsi ndivanani dei vakajekesawo tizive.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kutinzwe kuti matanho achatorwa navamunangagwa panyaya iyi ndeapi. Vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakabviswa pachigaro nemasoja zvechisimba, masoja achiti paive nematsotsi akange akavakomberedza, zvakazopedzisira zvaita kuti vamunangagwa vatore matomu kubva kuna vaMugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.